maita pakavazulu nemubvunzo wenyu regai ndikusimbiri dzenyaya yedu yetiri kuita pari zvino sehurumende yezimbabwe tichabatsira vanhu vedu vese vari kusouth africa vari under exemption permits dziri kuexpire muna june mwedzi yapfuura iyi tanga tiri kusouth africa tichizama kunzwa rubatsiro rungada zvizvarwa zvedu zvekuzimbabwe kuti vangada rubatsiro rwupi
pamisanganiwo yamaiita navo vaiti kudii
tasangana navo takaona kuti kunokwanisa kunge kune vamwe mazvizvarwa zvedu zviri kusouth africa zvinenge zvine dambudziko rokufamba kuti zvodzoka sei kumba hurumende yavo ichavabatsira ipapo pane avo vane dambudziko rokuti vadzoka kumba vachada vana vavo kuti vapinde muzvikoro hurumende ichavabatsira ipapo pane avo vanoda futi kuti pamabhodha vanzi tine zvinhu zvedu zvetichada kuzopinza munyika medu hurumende kuti yakazvipira kuvabatsira ipapo hurumende yava munangagwa inoti haidi kusiya umwe munhu kumashure munhu wese uchabatsirwa saka vamunangagwa vanoti hatisi kuzosiya vazvizvarwa zvedu zvichitambudzika kwese kwese kwazviri tinoti vese vanoda kudzoka vachabatsirwa
vanoda rubatsiro rwakadai vanoenda kupi
vazhinji vacho tinototi endai kuembasi kwedu munondowana rubatsiro mutange kutobatsirwa vese vanoda kudzoka kumba vasina pokutangira hurumende yavo iripo kuvapa pokutangira